A very good evening. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, April the 18th, 2019. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Sithandekile Mhlanga.
Welcome. And today on the Women's Roundtable, we are looking at Zimbabwe's attainment of 39 years of independence.
Yeah, now if you want to join our discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and call you right back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kHz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
And don't forget that we are now live streaming on our Facebook pages, and you can join in the conversation right now by liking us. Please go to VOA Shona and VOA Ndebele and like us if you haven't done so already, so you can join in the conversation.
Yes, Star, and today President Emmerson Mnangagwa castigated the businesses for hiking prices at a time he says his government is instituting reforms to stabilize the economy, saying such practices were inhumane when he was speaking at the National Sports Stadium to mark 39 years of independence.
Yes, and the president also said his government will continue to re-engage Western countries, and he appealed on those countries to remove the economic sanctions facing the country.
And he said his government is actually repealing laws to align with the country's constitution to ensure that there is democracy in the country. But the opposition president, Nelson Chamisa, told Studio 7 he was not invited to the celebration commemorations today and said he has nothing to celebrate. Let's take a listen to what he had to say.
Ah, munoziziva kuti nyika ine kutambudzika kukuru kune dikita misodzi nekuunguza mhere yakazara munyika. Mukatarisa tava nemakore 39 muZimbabwe ekuzvitonga kunova kutungamirira kuti asi mukaona kuti ruzhinji harusi kutungamirira. Pane vashoma vari kudya vachiguta, vazhinji vachitambura nokunonga sosve nemuromo. Unoziziva kuti kana uchigara mukandini haushayi usvusvu, kana uchishanda mushuga haungamwi tiine munyu. Asi zviri kuitika muno tine upfumi hunoshamisa, tine migodhi, madiamond, goridhe, lithium zvakasiyana siyana, coal zvinoshayikwa kune dzimwe nyika, maminerals anosvika kudarika 60. Asi hapana chine vana veZimbabwe. Zvinoratidza kuti nyika yakasununguka. Mureza wakadzikwa kunze kwemureza webepa watinawo pabepa newemucheka. Hatina mureza weupenyu, hatina mureza wekurarama, hatina mureza weugaro, hatina mureza wemufaro, hatina mureza wekusununguka tichigara munyika yekwedu tichidya uchine mukaka wenyika yedu. Vashoma ndo vari kudya, asi vazhinji vari kutambudzika vari chidyiwa pane kuti vange vachidya. Aiwazve muromo haudzarirwi nerwizi. Takavaudza kudhara kuti nyaya yenyika yeZimbabwe inoda kuti vanhu vaonesane, vataurirane. Ndakagarotaura ndikati zvanza zvinogezana, tiri ibvi nemupimbira gumbo rimwe chete. Nyika inoonesana nokuvandudzana mazano, njere moto dzinogokedzanwa. Saka ndakati kuna Mnangagwa, uyai tigokedzane njere, isu tinadzo. Uyai mugoke kuti rima nedongo riri munyika riitame uye rishayikwe, vanhu vawane mabasa, vanhu vawane muzvipatara mishonga, vanoshanda muhurumende vari kutambura, vadzidzisi vari kutambura zvakanyanya nevadzidzi. Zvese izvi zvinogona kugadzirika chete tapedza bongozozo remunyika rokuti vanhu tinge tichionesana kuti pakabirwa sarudzo toita sei kuti gadzirisa tiende mberi. Isu hatina kunge takokwa, tinotorwa sevatorwa pachinhu chedu, tiri mweni pazvinhu zvatinofanira kunge tiri varidzi. Saka hai tinongoti ngavaita havo zvikoni zvikoni mimba aibvi negosoro vangaita vachifunga kuti vanogona kutitiza. Hakuna munhu anogona kufudza mbudzi dzemuridzi.
That there was MDC President Nelson Chamisa speaking about today's independence celebrations, which he said his party was not invited to star.
Now, let's take a listen to what President Mnangagwa had to say.
Government is alarmed by the recent wanton and indiscriminate increases of prices, which has brought about untold suffering to the people. This conduct by stakeholders in business, in industry and commerce is inhuman, unethical, unpatriotic, and goes against the grain of economic dialogue which the Second Republic has espoused. Government remains determined to restore the purchasing power of all workers.
That there was President Mnangagwa.
Let's also take a listen to what Information Minister Monica Muchangwa had to say about today's Independence Day.
Hurumende yeSecond Republic inoda zvokutaurirana zvakakwana sei vakangoita unilateral raise prices overnight vasina kana kumbotaura negovernment, which is actually it's not in the spirit of the Second Republic. Kwa hurumende inobatikana nevanhu ka upenyu vanhu kana tikbatava kuti chiteidoaeitesoka wiki yavo yava kushandisa vari kuimporta and at import parity price vachipuhwa futi mari nereserve bank zvekuti kuti tichiona kuti zvaita kuti vakwidze overnight kubva pa$1.80 kuenda pa$3.80 unobva watoshaya kuti chii. Hurumende inobatikana zvikuru nekushupika kuri kuita vanhu. Chingwa haisi luxury ka, chingwa ndo chinoponesa mhuri dzese. Mhuri inomwatiyo tosera nechingwa. Saka kana chingwa chakushaikwa hurumende haingamiri yakangomitari. Obviously we will be coming up with a lot of intervention kekuona kuti zvagadzirika ipapo. Mutengo wemafuta emotikari ari kuita marini ukakwatarisa kuti dollar something US dollar $1.25 in the region ukatarisa maprices efuel akamira sei. Tinodawo kuti tigare zvakanaka. Hurumende haidi zvokuita maprice controls but at the same time havangaregeri vanhu vaakuramba vachingoshupika zvavari kuita izvi. So nyaya inoda kuti itaurwa. Haisiyo nzira yatingade nayo kuti tishande nayo nokuti haisiyo spirit yeSecond Republic. President chaivo akadaidza macaptains of industry State House kuti vataure zvinenge zvichishupa tichionesana. But izvi zvakaitwa izvi zvakaitwa kutonzi eve of independence. Totozotanga kutanga kufunga kuti asi zvine imwe motive. Panga pachingotaurirwana, hapana pakambotadza kutaurirana. President wedu anodeedza vese vachiuya kuti ngatitaurirane. Apa handizive kuti takaitika just tiri kupinda muindependence pakangofunga kuita kwidza prize kana minister weindustry and commerce anga asingatombozviziva.
We're hearing there from Information Minister Monica Muchangwa, who was actually speaking about the rising of prices, which we heard the president castigating at today's commemoration ceremony. And let's take a look at a report that was done by our reporter on the ground on the compensation of white farmers, which is really a topic of discussion as the country marks 39 years of independence.
Glenn Johnstone is accompanying his mother Agnes to the offices of the Zimbabwe Commercial Farmers Union to begin the process for obtaining government compensation. She was displaced from her farm about 17 years ago. They are cautious about the government promise of partial compensation for their seized land.
It's a promise on top of a promise, basically. It looks like we've been promised that steps have been taken. So now we are taking these steps, yeah. Will we get the money at the end of the day? Obviously, time will tell.
President Emmerson Mnangagwa was quoted Sunday in state media as promising the partial compensation program for white farmers. Meanwhile, the Zimbabwe Commission of Farmers Union has received close to 1,000 applications for compensation, which it will submit to the government. Union head Ben Gilpin says Mnangagwa's pledge comes at a good time as Zimbabwe observes its independence.
I think for many people, the last 20 independences have come and gone without such promises being even hinted at, and now the promises that this is being dealt with seriously. So we appreciate that. From the point of view of Zimbabwe, how is this independence compared to others? It's a tough independence, we all know that.
Mnangagwa's ruling ZANU-PF party says it hopes Zimbabwe's strained relations with the West will fall now that the government has agreed to pay former white commercial farmers. The ruling party also hopes the economy will improve.
Our president has demonstrated to the world how generous he can be, because he has agreed to pay people what they are not supposed to pay, to be paid. You cannot expect to pay a housebreaker for breaking into your house. And this is what happened here, using a gun. But we are saying, at least it's important that we compensate for their sweat. But when that happens, then the international world must accept Zimbabwe in the global family again, economically and politically.
Until now, Zimbabwe's government had refused to compensate white commercial farmers as a way to show the country's total independence from Britain. But critics say the seizure of the land from white commercial farmers is the reason for Zimbabwe's ailing economy. Columbus Mavunga, for VOA News, Harare.
Yebo ke kulabo abasanda ukusixhuma kathesi lamhlanje sicubungula udaba lokuthola kwelizwe uzivuse Independence Day yona enanzwa minyaka yonke lamuhla mhla ka 18 April kumabasa. Siyananzela njalo ukuthi bekule umkhosi omkhulu eHarare Sports Stadium lapho umongameli Emmerson Mnangagwa ethule khona umbiko wakhe omkhulu ngaleli langa. Njalo lezigabeni wethulwe umbiko ofanayo, ubekhuluma ke yena esola osomabhizinisi ngokukhweza intengo yempahla, ngoba sibonile ukuthi kunsukwana ezimbili ezedluleyo intengo yempahla iqonge ngezinga eliphezulu kakhulu. Yikhwade kusola lokho esithi kumele abantu behlise intengo yempahla. Uphinde wakhuluma njalo ukuthi uhulumende wakhe uzaqhubekela phambili ekhulumisana lamazwe angaphetsheya ukuthi akhuphe izijeziso zenotho azethesa ilizwe ukwenzela ukuthi ilizwe liphumelele. Ukhulume lokunye njalo okuninginingi lokuthi okunikwayo ukuthi aliyananzelela ukuthi abamhlophe seqalisile uhlelo lokuthi baphiwe inhlawulo ngomhlaba abathi bawuthathelwa, kodwa yena uhulumende sithi yibo abawuthathela abantu abamnyama besebenzisa ke isbam. Kodwa sizwile njalo umkhokheli webandla le-MDC Mnumzane Nelson Chamisa sithi yena ubenganxuswanga kulo mkhosi, njalo ibandla lakhe lethule umbiko ngaphambilini lisola ilanga lalamhla lisithi ilizwe likatholi uzivuse ngoba kuningi kulokho kungalungiswa. Sizwile njalo kukhuluma isikhulumeli sikahulumende sibona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswanga, laye ubechasisa ngelanga lalamhla. Kodwa ke lathi ke sike saxoxa labantu abalihlekana besichasisela ngokuqakatheka kwaleli langa. Asilaleleni ke ukuthi bebesithini. Ngabantu nje abehlukeneyo, abantu bakhala ngokuningi, abanye bakhala ngokuthi lokhu bengekahlawulwa kumbe bachasiselwa ngesehlakalo segograwundi lapho abakwe bafelwa khona yisihlobo ilizwe lisanda ukuthola uzivuse. Abanye bathi abathola imisebenzi lakho okunye okuninginingi. Ngangcono uzizwele.
Iqiniso ngelokuthi uzibuse waba khona ngo-1980 uzibuse owabantu abamnyama usuka kukhitshwa abamhlophe abanindezeli ababesibusa ngaleso sikhathi. So kwayenzakala lokho ukuthi ngo-1980 ilizwe lathola uzibuse. So esingakukhuluma ukuthi izifiso zabantu azikatholakali. Lo sesikhangile 39 years uzibuse lo hayi lokho kusiya kusiba nzima ngaphandle kokuthi ngabe kuyahamba kusiba lula lapho kusenzakala kusebenzeka.
Kule mfowethu wakoMasuku wabulawa ngoba isibongo sakhe nguMasuku yigugurahundi bekombolozeli. Bamshaya wakhahlelwa wagwazwa wenziwa yonke into ebuhlungu ongasoke umuntu ophilayo ohlangeneyo ayenze komunye umuntu. Uthe efika empilo bali kumathenda wafela egeyitini lempilo.
Akula ma-compensations ayenziwayo emulini ezafelwayo ezalahlekelwayo. Abantu ababengcwatshwa belahlwa njengezibi belahlwe egodini elilodwa bebaningi amathambo abazange avuntululwa ayangcwatshwa kakutsha ngendlela zesintu.
Olofesadeni sokule association esingazi ukuthi ivela kuphi isivela ngokunikeza umnangagwa ekuthiwa hede kuyagebha abantu. Of course right in progress kodwa ukugebha umuntu ungela truth phakathi le-reconciliation ambona ukuthi kuyasiza.
Gimme u-18 April means disaster. 18 April usho ukufa kwezwe leliyana.
Mina njengomuntu omuthilane langilisoni libona lile mkhuphu wakithi lesikhumbuza futhi lapho esadlula khona sosuka ekugcileni okhokho bethu besizwa ku-generation ngoba athi sesiphila kuyo sesiphila impilo enhle engasela budlwangudlwangu njengakudala.
Nambona ukuthi independence sicelebrethelani ngani sicelebrethe ukuthi uduko lube wese akulapho entshintshayo.
Mina independence njengomuntu omutsha ngiyayithakazelela kakhulu kodwa ngisuke ngibe lokudana ngoba thina abasha sikhangelela.
Labo-ke ngabalaleli be-Studio 7 abachiyeneyo abakade besinika imbono yabo ngelanga lalamhla elikazibuzi. Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu nhasi tiri kutarisa zuva rekuzvitonga kuzere. Taona nhasi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachishora ivo vezvemabhizimisi vachiti ngavarege kuramba vachikwidza mitengo yezvinhu sezvo vari kuti izvi zviri kuomesera vanhu panguva iyo ivo nehurumende yavo vari kuedza kurandudza upfumi. Asi vamwewo vezvemabhizimisi vari kuti kweteba hurumende inofanira kugadzirisa zvinhu kuitira kuti zvinhu zvinake. Taonazve vachiti ivo vari kuedza kuti vagadzirise mitemo iripa kuti ienderane neconstitution yenyika. Tikanzwazve vachitaura ivo mune zvakasiyana siyana vakati vari kufadzwa nerubatsiro rwavari kuwana kubva kunze kwenyika nemunyika padambudziko redutu mupengo recyclone Idai. Asi tanzwa zvakare mutungamiri webatso reMDC vaNelson Chamisa vachitaura neStudio 7 vachiti ivo havana kukokwa kumabiko aya uyezve vati ivo hapana chekupemberera pari zvino. Regai timbonzwa kuti vaChamisa vati chii pamusoro pemabiko anhasi ekupembera kuzvitonga kuzere.
Well, today is the 18th April, which is then our 39th independence anniversary. It is a day to reflect on who we are as Zimbabweans. Where did we come from? Where we are today and where we want to go. And you are aware that the theme for this year is actually Zimbabwe 39, Embracing Vision 2030. This is precisely in line with the revolutionary principles and values. We are actually emphasizing on the devolution side because for us, that's the pathway to achieve the Vision 2030.
Aiwa apo tanga tiri kunzwa kubva kuna amai Monica Mutsvangwa vebato reZANU PF. Tichanzwa zvekwavari munguva inotevera asi regai tiende kumutungamiri weMDC vaNelson Chamisa.
Munozviziva kuti nyika ine kutambudzika kukuru kune dikita misodzi nekuungudza mhere yakazara munyika. Mukatarisa tava nemakore 9 muZimbabwe ekuzvitonga kunova kutungamirira kweruzhinji asi mukaona kuti ruzhinji harusi kutungamirira pane vashoma vari kudya vachiguta vazhinji vachitambura nokunonga sosve nemuromo unozviziva kuti kana uchigara mukandini hauchai usvusvu kana uchishanda mushuga haungamwi tiine munyu asi zviri kuitika muno tine upfumi hunoshamisa tine migodhi madiamond goridhe lithium zvakasiyana siyana ko zvinoshayikwa kune dzimwe nyika maminerals anosvika kudarika 60 asi hapana chine vana vezimbabwe zvinoratidza kuti nyika yakasununguka mureza wakadzikwa kunze kwemureza webepa watinawo pabepa newemucheka hatina mureza woupenyu hatina mureza wekurarama hatina mureza weugaro hatina mureza womufaro hatina mureza wekusununguka tichigara munyika yekwedu tichidya uchine mukaka wenyika yedu vashoma ndo vari kudya asi vazhinji vari kutambudzika vari kudyiwa vari kuti vange vachidya aiwazve muromo haudzarirwi nerwizi takavaudza kudhara kuti nyaya yenyika yezimbabwe inoda kuti vanhu vaonesane vataurirane ndakagarotaura ndikati zvanza zvinogezana tiri ibvi nemupindira gumbo rimwe chete nyika inoonesana nokuvandudzana mazano njere moto dzinogokedzanwa saka ndakati kuna vamunangagwa uyai tigokedzane njere isu tinadzo uyai mugoke kuti rima nedongo riri munyika riitame uye rishayikwe vanhu vawane mabasa vanhu vawane muzvipatara mishonga vanoshanda muhurumende vari kutambura vadzidzisi vari kutambura zvakanyanya nevadzidzi zvese izvi zvinogona kugadzirika chete tichapedza bongozozo riri munyika rokuti vanhu tinge tichionesana kuti pakabirwa sarudzo toita sei kuzvigadzirisa tiende mberi isu hatina kunge takokwa tinotorwa sevatorwa pachinhu chedu tiri mweni pazvinhu zvatinofanira kunge tiri varidzi saka hai isinongoti ha ngavaita havo zvikonzi zvikonzi nemba yaibvi negosoro vangaita vachifunga kuti vanogona kutitiza hakuna munhu anogona kufudza mbudzi dzemuridzi
apo tanga tiri kunzwa kubva kuna vaNelson Chamisa mutungamiri webato reMDC vachitaura ivo pamusoro pemhemberero dzanhasi regai tiende kuna mai Monica Muchangwa vachitaura ivo kuti ivo mhemberero dzanhasi dzakakosha sei nyanya kumadzimai.
Well, today is the 18th April, which is our 39th independence anniversary. It is a day to reflect on who we are as Zimbabweans. Where did we come from? Where we are today and where we want to go. And you are aware that the theme for this year is actually Zimbabwe 39, Embracing Vision 2030. This is precisely in line with the revolutionary principles and values. We are actually emphasizing on the devolution side because for us, that's the pathway to achieve the Vision 2030. And that, for us as Zimbabwe to achieve that, we need to be united. The president championing oneness, championing unity, is championing also the importance of knowing who we are. We are Zimbabweans. The independence came for each and every Zimbabwean. It is not for a particular political party. In fact, it is independence which brought the democracy, which now every individual can choose to say, okay, I support this party or I support that party.
Mai Mchangwa, let's talk about women. What should they be celebrating today?
The women of this country have a lot to celebrate. I mean, we know that women in this country were double oppressed by colonialism and oppressed in their homes and communities where they grew up. Since the independence, there have been deliberate policies to make sure that women are empowered, girl children are sent to school. And we are saying there is still a gap. There is much more to be done. And we all see that there are also pushbacks. We want to continue to push back those pushbacks. But we are very grateful, especially in the Second Republic, that at least it has not just been women empowerment lip service, but in actual fact, money has been set aside and the bank was established, a women's bank was established, a youth empowerment bank was established to make sure that at least the empowerment issues we are talking about becomes a reality. And we have seen actually in the last elections, as I was talking about pushbacks, we saw the number of women who came through parliament less, getting less than what we got in 2013. But all the same, the president was very consistent with what he promised, that he would certainly make sure that women will be brought on board. We saw that about 10% of women came through first past the post. But when it came to cabinet, president used the negative power to bring 30% of votes. So we are saying, yes, we are happy, but there's much more to be done. What we want is to achieve 50-50.
Apo tiri kunzwa isu kubva kuna gurukota rezve kufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanga vari kutaura ivo kukosha kwakaita zuva rino rekuzvitonga kuzere reindependence nyanya kumadzimai. Asi mumwe muzvina bhizimisi amai Alice Chisimo vari muHarare vanoti zviri kutaurwa nemutungamiri wenyika zvekuti vemabhizimisi vadzikise mitengo yezvinhu zvinogona kunge zvisingakwanisike nekuti vari kuti ivo zvizhinji zviri kuita kuti mitengo iyi irambe ichikwira. Regai tiende kwavari tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Noitika muzarima felas ndechekuda izvi. Isusu zvinhu zvedu tinotengawo kunze kwenyika kuma neighboring countries edu and havadi bondi rediri. Saka isusu tinotomanikidzwa kutengawo currency yekunze. For instance, kana ari maranzi, kana ari ma US, kuzotenga zvinhu kunana South Africa, Tanzania, China. Izvi ndo zvinozotimanikidzawo kuti tikwidzewo mitengo yedu sekuti pamarket pari kutengeswa foreign currency iyi pari kukwira. For instance, yakunzi yakuma 1:490 vamwe vari kutoti 500 apa isu vanhu tiri kuvatengesera hembe dzedu tichiswaipa tichishandisa mamachines kana EcoCash. Of which EcoCash iyoyo ndo iri kuretwa mapurize wayo kuti tiende kubhengi tinoti vatipowo kana iriri bhondi kana chiri chii tikulimitwa. You'd find zvinonzi each week unopuwa 300 mari pamwe ndatengesa kana zve 5000 asi ndoonekwa wiki ichipera ndiri kupuwa zvemari 300 hard cash. So zviri kutimanikidza kuti isu mari inenge iri maakaunti toitawo tichipenga foreign currency through RTGS. Ndo zviri kuitawo kuti isu tikwidze mapurize ekuti isusu tikati titengese tichirambe mapurize ari paya mabhizinesi anovhara. Tungamiri zvavari kutaura kuti tisakwidze mapurize kutotaura kuti vharaika mabhizinesi. For instance, chingwa chaicho mushopu vaakutoreta ukazviona chingwa chaakuita $3.50 zvangofanana nekuti chiri kuita $1 of which it's not even $1 because rate here US ndo iri kudetemaina mapurize atiri kukwidza nawo. Tikaramba takangoita pamupurize paari kutovhara mashopu edai. Isu chatinoda kungoti tiwanewo mari mumabhanga imomo and nekuti vabvisewo vanhu mumastreet vari kuita mapurize aya. Isusu chatiri kuona mapurize ari kudetemainwa nemastreet vendors emari macash dealers ari muroad aya of which tiri kunzwawo tipane kahuri karimo kane vakuru vakuru. Saka vakabvisa vanhu mumastreet vavo vanhu tikakwanisa kuwanawo mari kumabhengi. Ai zvinhu zvikangoendekawo zvakanaka, aiwa hatikwidzewo mapurize. Hapana kupemberera. Fanika ndirini nditori mumagumbeza nditori kumba. Saka vanhu havasi kufara. Dai vaonawo zvekuita nemitengo iyi. Munhu wese shuga chaiyo inoita $6 2 kg yeshuga kana ndimiwo upo enda times 2 10 kg enda times 2 price. Hapana chekupemberera muZimbabwe. Zvinhu zviri kuomera in ordinary person.
Avo vanga vari amai Alice Chisimo vachitaura vari muHarare apo vari kuti ivo pari zvino ivo havana chekupemberera zuva ranhasi rekuzvitonga kuzere Star.
Yes, so we have our first guest, Queen Maligwa. She's an ex-combatant for the Zipa. Yeboge, siyakwa mugela moyen.
Niyabonga.
Yes, abone kuti lilanga lokuthakazelela uzivuse njengenhlala yenza minyaka yonke lamhlanje. Kuyini ongasitshela khona ngaleli langa? Okokuqala ungathi langempela ilizwe lamthola uzivuse.
Andi kulobunzima mama.
Mhm.
Ngasikhangele ilanga lanamhlanje kubuhlungu kakhulu. Ngoba lokuthi isiyalwe bani inkululeko yakhona ayisenkululeko abantu bathele nzima. EZimbabwe akudleki, awungeke uthengiswe nesinkwa, awungeke uthenge impuphu, awungeke uthenge itshikela. Imisebenzi ayikho, imali ayikho. Yonke into ukuthi uthole nje $2 kumbe $2 you have to struggle. Sithwele nzima okumangalisayo. La bantu abasasithandi thina abantu benkululeko ngenxa yokuthi udubo lolo bakhangelane nalo babone ngani libuye lathi. Kambe kungaba ngumuzi bani ongadliwa yisinkwa. Ngoba isinkwa yi-basic food, it's not luxury. Impuphu is basic, it's not luxury. Isepa is basic, it's not luxury. But izinto zonezo zonke azeneliseki, azifinyeleleki ukuthi sizithenge, sizitholi. Kulabantu abalala bengadlanga ezindlini. IZimbabwe hayi ayisemnandi. Le independence yakhona ayiselebrateki. Ambonanga mina ngenkobulawayo ngenile kobulawayo. Abantu bonke bebebhizi ngebebhizi ngokuthengisa amatamatisi, amabhanana, izinto zabo. Angazi lokuthi abahambileyo kuyaselebrata yibathi. ngobantu balandile abantu abalandile.
Yes, esikhangela yona impilo yabesifazana ke ungathi injani kathesi ikakhulu ubona abalwa kumpi lapha yenkululeko njengoba sibona lawe nje wawukuviyo lezipha.
Lisisi lodwa sesikhulile asisayenelisi yokuzisebenzela abantwana abasebenzi okumele babe besincedisa imisebenzi ayikho labaphumile abaphandle kwamanye amazwe kunzima bahlukunyezwa khona ngale emazweni silala singalalanga sibopha amathumbu asikwazi ukuthi senze njani izinyawo zivumi sagijima kakhulu emaganyeni kodwa imithi akula lezibhedlela is-not accessible nxa sithi asike efamasi zakutshela nge-US dollar awukaziyibone le-US dollar izimali azikho lokuthi kuyengezelelwa khathesi iwolethere nenihola 200 bond eZimbabwe i-200 bond ayithengwe ne-$100 akukwani imithi yakhona ngama-over 100 asikwazi lokuthi siphile njani kunzima mama siyadikeka siyahawula.
Yes, sizwe njalo abanye bekhala ngokubandlululwa ababe kuzipho ukuthi akusahambanga kuhle laphana bevela empini ke yokuthi bamthole lo uzibose lokho kulohlupho olunjalo yini ukuthi abanye lokho bengananzwa abengayintegrethwanga kuhle.
Hayi, abananzwa ngempela baningi abangabethwanga ku-vetting exercise eyisenzakala. Siyazama ukuthi sicele ukuthi lathi abangabethwanga bavethwe kodwa into yakhona yakaphumeleli ukhanye ngani uyasithembisa uhulumende kodwa asikwazi ukuthi sizathisha yini. Bathele nzima abantu abavethwanga most ingathi onke kota yamazikhazi yavethwayo the rest abazange bevethwe so abatholi lutho.
Yes,
abantu ababo bayadive kahle.
Mhm. Izikhundla kuhulumende ke
awu asikhundla sikhundla kuhulumende onke siyibonabo asikwazi ukuthi singathi ngabakhethiwe abanjani abalezikhundla akula.
Hayi, siyalizwa. Hayi, siyalizwa. Lingaqhubeka bensathi besaxoxa ngokuthi kambe abesifazana abalwayo lapha empini baphiwa yini isikhundla. Kodwa sabona ke ukuthi umsekeli kamongameli kwakunguye unkosikazi Joyce Mjuru. Njalo kulabanye kathesi sikhuluma nje abakhona bakungatsha ezithile. Siyake simbone unkosikazi Sithembiso Nyoni labanye. Baningi yini kumhlobulo wezipha singasakhangela abezandla labo abakuhulumende yini ongathi balezikhundla eziphezulu.
Akula akubhalansanga umsekeli kahulumende uJesu Mzuru ye wayekhona esekela uhulumende wayenguye ngesikhathi sakhona ngoba uvelela kubandla lezanupf ngasikhangele kubandla elezapha kumazipra veterans akula umama onesikhundla esikhona ngale balutshwane kakhulu abalakwa uSithembiso Nyoni ukhona ngale but it is not an exhibitor.
Mhm. Ye. Hayi sasizwa la isithi wahamba empini.
Atch. Asibange sibe la empini uSithembiso.
Ye, kulungile. Lingahlala khonapho ecingweni sizaphenduka njalo. Okwakhathesi ke sithathe umlaleli sizwa kuthiwa silompofu ecingweni. Siyakwamukela kuhlela.
Hello.
Ye, siyakuzwa. Ungaphosela kho mayelana lelanga likazibusi.
Hayi ndala namhla vele ubonga ukukhuluma uphela but akula nje khona.
Mhm. Kuyini okusolayo?
Hayi ndiloke siyazikhwela wezi vele akula nje khona lapha ubonga uyakuthana uphela.
Ye, umbane ngikhuluma laye ibizo lonke Bhuti Mpofu njalo ngapi kwelizwe?
UDerek.
Mhm.
Sesofeda.
Ye, lidlala njani khona ngapha Independence esilobela lihambanga yini emcimbini lowo oseduze khona lakini khona nga?
Mavela hamba njene ngesilobela umungu mavela hamba umsasiri.
Abanye ke awuzwanga omakhelwane besithi bahamba.
Bavile kodwa ade bebalutshwane.
Ye, kodwa umumbu nanku liphela liyawuhluba ngonjani ke lo?
Kulapha kunzima okwenza singahambi kuye ndizulu futhi linile.
Mhm.
So linevele sesowugigcile, so ndivele kuyanile.
uchukuti li ugeke unga vutisisi
ay uso miro na doa unisarida angazera agura dutu
oo beli usubeli uchaye uti nga uhululi kumbu uhululi
gufa engalani
engalani
ya
iku usi ayisi abonga ke ukuzwa umbono wakho.
Hayi kulungile ntavide la mumba hambe kuyo.
Hayi kuhle ukukhuluma lawe. Yeah, that there was our listener. He's saying he's there in rural Slobela, Matabeleland South, and he didn't go to any of these independence celebration parties. He was just sitting at home, and he says he doesn't see much to celebrate. Marvin.
Thank you very much. I understand we have our guest, my honorable Mporina Mpariwa Gwanyanya. Makadi, talk chingamiza ipachirongwa.
Ndipo makadi woti nofara.
Ehe, vazhinji vangada kuziva kuti ndivani apa vari kutaura mai Paulina Mpariwa Gwanyanya pazuva reIndependence kudai.
Ini ndinoitwa Paulina Mpariwa Gwanyanya. Ndiri memba yeparamendi kuno kuZimbabwe yatinoti Harare Metropolitan Province yakapinda under the women's quota in constitution. Ndiri founding member ye MDC. Ndiri deputy secretary general. Wongu ndakanga ndimbori mutungamiri kuparamendi. Ndiri mutevedzeri wechigaro chemadzimai chekuparamendi. Ndagara muparamendi kubva 2000 kusvika parizvino.
Mungati imi makatarisa madzimai nezvatiri kutarira kuti nhasi pari zvino tiri kuona kuti 39 years nyika yawana kuzvitonga zvakamira sei panyaya yezvigaro zvemadzimai imomo muparamende munozviona sei?
Ndinangoti tirane 39 years hongu mudare reparamende mune madzimai. Tingatiise tichipinda kwakatanga kune madzimai manomwe atinoti 7 pachirungu. Ndobva tazofamba-famba tikaona taane madzimai anoita 20. Pari zvino tichibva tazoita constitution ye-2013 yakabvumwa nedare reZimbabwe. Yakaita chiga chinoti kumadzimai kuve nemakumi matanhatu atinoti 60 pachirungu emadzimai. Atinoti proportional representation. Saka tichizoti kwozoita atinoti 50% tichireva pachivanhu kuti kana kuchinge kuchinzwi kuconstituency yakati inodiwa vanhu kunongono kuchidzwa varume nemadzimai ahwina ahwina. Saka tikatarisa namba yatinayo pari zvino taane madzimai 128 vari mudare reparamende. Kubva matakabva mumaelections a 2018 mukazotarisa zvakare munoona kuti tinewo tina deputy speaker wemunhukadzi napresident wechinhukadzi mai Chinomona namai Gezi. Asi mukatarisa pakuti zviga zvizhinji zviri muparamende zvine vanhurume mukatarisa zvakare munoona kuti paramende ine vanhu 350. Saka tinotarisa kuti hatichombosviki pahafu yavo nekuti tiri kuti semadzimai tinofanirwa kunge tichiti hatinoti 50-50 iyayi. Tinofanirwa zvakare kuonekwa tiri vanhu vasingarwire asi vachipiwa dziri kodzero dzavo nekuti tiri vanhu vakaenzana vanhukadzi nevanhurume. Mabasa anoshandwa nevanhukadzi mazhinji zhinji akatowanda anorema. Mukatarisa yatinoti informal sector yakazara nevanhukadzi mumasiti mune madzimai vari kutengesa vakabereka vana asi mari iyoyo ndoyakutorarama nehurumende nekuda kwekuti hakuna mari kumabhengi hakuna mukore chaiwo wakanyatsa kukwana hakuna vashandi variko iko zvino vari kukwanisa kuenda kumabasa vachiwana dzimari vanhu vari kugara mumasiti vana vanenge vapedza zvikoro kuchina kana chekurarama nazvo. Saka mukatarisa izvozvo zvese ndiri kubatanidza kuti muone kuti kurarama kwacho kana pasina munhukadzi aenda pamberi anokwanisa kubatsira nekuriritira zvinowanikwa zviri zvinhu zvinoita kuti tikondike. Paramende madzimai vakavemo vanobata nyaya dzakawanda kunyange tichere izvozvi patirimo tabata nyaya dzekurongwa kwavana vadiki yatinoti child marriages tabata nyaya dzeku rara matakurorwa ni wanano ni rara mire mwuri that meti mafemili long kabata nyaye baka wanda zimebata asami tarire ya tumeti makote ni wene mawe kote mpe nima piezi evano kazi kabata nyaye baka wanda zimebata utano mapiriti jipatara jisina msonga ingati nyaye izoto asina wano kazi asante kuwa na unzamu nekukoshi kwa kazi meta nekuti wano kazi kana wasimo doa nosiwa chinomirira munhu kazi chikurarama nekutambudzika kwemunhu kazi.
Mumbo bata makadaro ndirikunzwa kuti tine mutereri
Palengovu. Let's check Zitamkulu before he drops. He has been holding for a long time. Siyakwamukela ecengweni Zitamkulu.
Ah yebo mama ninja.
Ai siyaphila kunilina lifona lingaphi kwendawo.
Mina ngifona iTejwane eCholotho mama.
Lisipholo sakhona.
Ikhulu sezwane ibhotile endleleni sebinkani kodwa inkani
kasinda hawu kati lelo lalo liyathiwa bhadla emphakathini.
Ye hayi liyathiwa ngivele ngela mdabuko.
Yebo ke lingasinika umbono wenu.
Ye hayi sizwile sibili kodwa siphakathi kokuhlupheka independence le eyenziweyo. Hayi asikubonanga lokhu ukuthi kuyinto eqhelekile abantu ngapha eCholotho. Ngaphandle kwabantu abalambayo badivelanda nje kuphela ukuthi nxa kuyabe kuhlatshwe indlovu balambe inyama yona leyo endlovu. Ngizokhuluma ngokukhwezwa kwezinto lezi asomabhizinessmen wonkodwa akhwezayo kasilise government. Asihambe ngathesi ye-GMB last of last year week besithenga umumbu thina e-GMB $12 ilokhu veli unyawuthi. Namhlanje ungahamba e-GMB eyiyo e-government. Isithengisa $40 kukhwele izolo konke nesinkwa one time.
Hey bantu. Ho ngakho kuyafanana ukukhwela kwempahla khona ngapha emaphandleni njengalokho okwenzakala emadolobheni amakhulu. Kuhle kwenzakale ngelanga elifana.
Abantu basemakhaya lapha abala ngitsho le mali ukuthi bangayithola kubani ende kunzima indlala esesinayo la. I-GMB besesiyithakazelela sibili ukuthi hawu umuntu engadobha u-$12 yahamba edobha but ya namhlanje bonke abantu sebenyanya sebesaba ingeyohulumende khonapho. Ngibe sendidinga ukuthi kathi uhulumendeni uzathi abezitolo bakukhweza njani yena-ke uyenza njani.
Manje kuhamba njani-ke khona ngapho le mpahla intengo iqansa injalo abantu bayithatha ngaphi imali?
And lapha kulobunzima abantu abasathoveli design lezitolo so ngathi kuthiwa ngibonile la kuwhatsapp ukuthi abantu sebesithi hayi ungangena nje ezitoli sithi uyakhangela so ngathi yenza ibhodi viyini uphuma ikhanda lithayi ngathi ubone umuntu ofileyo ngoba soze uthathe lutho.
Yebo hayi kuyezwakala ke sibongile umbono wakho.
Hayi ngiyabonga sibili siyacela ukuncediswa sinizwile uthamisa ekhulume sithi sicela ukuthi kubanjwane engiye singathola lathi imisebenzi sifana labanye sikhulume ngokukhweza kwezinto manje kaphetha siyakhuluma ngokukhweza kwezinto sesiyaphonguyekela nje izinto esizikhangele.
Ye hayi siyabonga ke ke sithathe omunye umlaleli mavela. Hello mkhoma admitisho muripo here panhare. Aiwa tiri wadi tinokuchinga midzai pachirongwa taura yenyu.
Regandito pungwa dzangu.
Taura yenyu.
Zimbabwe kana kuti ndingati Africa yava kuda inoda kudzidzisiwa kuti tinonzi independence. Kuti vanhu vabve vanoiva dzokuti havazivi kuti independence vanocelebrate zvinhu zvavasinganzwisisi.
Taurai tinzwe.
Right. Inozi independence zinofunga kuti kana vakarwa vakarwira kusununguko vakaita kuti kusununguke handindo zvavakarwira zinomanje tinoratidza kuti tine zvinhu zvakawanda zvakasarira sure zvatakarwira mukatarisa matexis akakwira zinova zviri pamusoro panguva yanasimiti nguva yevarungu kwapakazori nani kwamatetis avaikoiko zvino mukatara zvino ezvi kana kutenga motikari kunze kwenyika yakakwira kudarika nguva yasimiti handizivi kuti zvorevi ziva kuti panguva yaumwe munhu munguva yasimiti kwatiretezokuti munhu mitema ave nemombe siki zinonguva dzimwechete zvinhu zvakuramba zvindoitika nezvinozvi kuti utende mota kunze kwenyika handi 40% hasii Is that what you call independence?
Aiwa, mazwi makukutu. Regai tiende kuna Honorable Mpariwa varipano panare Gwanyanya. Mai Mpariwa muri kunzwa zviri kutaura vazhou. Munoona sei vari kuti ivo nyaya iyo iye independence inotirwadzei nekuti zvakarirwa nevanhu hazvisirizvo zvavari kuona munyika. Nhasi imi manga muri kubata sei zuva iri?
Hongu ndinoda kubvumirana navazhou kuti zuva iro riri ranga riri zuva rinofanirwa kunge richiratidza kuti vanhu vane zvavari kupemberera nekufara kuratidza kuti munyika makasununguka. Tiri kutaura izvi mavhena tiine takatarisana nekuti hakuna mafuta edzimotikari dhiziri nepeturu yawanika yakakwira, asi vanhu vazhinji chero mahaiwe vari kuita kutenga fuel iyoyi nemukoto nekuda kwekuti mumagaraji chaimo makagadzirirwa kuti mutengeswa hamupesini. Tiri kutaura izvi iro dhiziri racho nepeturu zvakakwira. Tiri kutaura izvi kumabhenge kusingakwanisi kupa vanhu mari. Tiri kutaura izvi mari yemazimbabwe ndeisisakwanisi kutenga chinobatika nekuti zvinhu zvese zvakakwira. Tiri kutaura izvi chingwa chakakwira marumuzuru chapa $3.50. Izvi ndiri kuzvitaura nekuti ndakabva kumasvongo marumuzuru dhiziri rakapera takatosenga dhiziri zvekukoto. Saka chokwadi vazhou vari kutaura mune zvakanaka uyezve ndo chokwadi ndozviri kuitika. Ini ndaswera ndiri pano pamba nekuda kwekuti dhiziri ririmo handikwanisi kana kudhraivha kuti ndibude ndiende kana kuchinoyo kuti ndimbonoona kana guva ramai vangu kuti tibvakachira nesehama neshamwari. Hapachakwanisika kuti vanhu vave vanokwanisa kufara nekuti hatiri kuziva kuti tofara here kana kuti tochema. Iye zvino tiri pakati pemvura iri kunaya tiri kufunga zvakare kuti izvozvi kune mapopo mamafashama akaeredza vanhu kuchimani mani akaeredza vanhu kumanikaleni. Unotarisa kuti mhuri idzodzo dzakasara vari kurarama sei? Saka tiri pakati pematambudziko ekuti kufara hauwane mukana wekuti ufare nekuti hapana chaicho chinobatika chekufarira. Vemazimbabweni sevanhu vakasununguka 39 years ago but hapana chiri kuratidza kuti tinofanira kunge tichifara. Marovha akazara, vanhu vari muzvipatara, mishonga hapana, mari hapana.
Maybe, Honorable, if you can briefly just say that in English, what's your view of this Independence Day? We had our caller there saying that for him there is nothing to celebrate.
Really, I would want to agree with Mr. Joe that this year's independence was at the backdrop of economic hardship where there is nothing to celebrate for. We ended this day today without any program that would actually resuscitate the economy. The people are suffering. There is no fuel. Prices have actually had the basic commodities like bread is not reachable by any standard of any of our workers, working class. We are talking of them who cannot provide any money. The salaries of the employees cannot be accessed because even if they were to be accessed, there is no disposable income by the workers. Because everything else is actually up. The prices, the commodities are unreachable by the ethnic citizens.
Mm-hmm. Let's take our listener, Richard. Makadi mkoma, Richard.
Makadi, interesting.
Ai, watiri wadi. Muri kupi mkoma uyeje iva ematipa afungwa dzenyu?
Ini ndiri kumpumalanga sisi wangu. Ndoda kungokoro kutiza jita kutinisa edu. Yapinda zveindependence zvakanaka uyezve unongoda hangu kunamata kuna Mwari kuti Mwari vava vanopinzira zvese zvinonesa munyika medu zvezva zvakanaka patichapinda imwe independence.
Aiwa, mashoko akanaka chose, muve nezuva rakanaka sa. Yebo ke,
tatenda chose.
Bye-bye. Yes, siyabonga umlaleli wethu Lwana. Sibuyele kuwe njalo, Nkosikazi Maliko, anthemba lokhu khona ecingweni.
Yeah,
so zwileke bekhuluma ke abanye abalaleli abakhulumileyo lomhlonitsha esilaye unkosikazi Paulina Mpariwa uthini ngosokukhulunywe ngabanye isikhathi lesi.
Hayi, ngivumelana lakho konke.
Mhm.
There is nothing to celebrate really.
Mhm.
Asilakho okokugidela ngoba siphele nzima.
Sizwile lalaba abakhuluma besemaphandleni bathi labo impilo inzima kakhulu kukiwo khona ngale njengoba sibona laba semadolobheni labo kufanana. Ungathini ngabo?
Emaphandleni kuwesi kakhulu, edolobheni kungcono yakhumele tamatisi emgwaqweni uthengise omunye umuntu alidobhe. Kodwa ke emaphandleni uzathengisani, yona imali yokukuthengela itamatisi uzayithatha ngaphi? Njengoba lokulima akulalutho oluphumileyo lonyaka. Ukuthi badle khona ukuthi bathele impupu kunzini. Ngizwile sibili lo ndoda okhulumileyo ngetshelo ukuthi umumbu ukhwelile e-JNB. Yiyo nje into ebisithenjwe ngabantu ukuthi baye-JNB bethole umumbu ngepraise enganinganini. Kathesa ngazi kunzima kakhulu.
Sesikhangela impilo yabomama labantwana elizweni njengelizwe lathola uzivuso ubona inganokuyikho lapho kusilela khona kuyini sesikhangela nje imisebenzi kwezemfundo ukudla konke kuyikuthi ngabe nje nguzivuse olohlonzi ngabe abantu bahlezi njani kuyini okusilela
sonke siyakwazi ukuthi endlini besithi phakathi komuzi umama nguye othala nzima kakhulu nxa kungela kudla. Umama ngothala nzima kakhulu kungela into zokusebenzisa phakathi komuzi, ngitshisepha ukudla, ukuthi abantwana nje balali bakhangele bengadlanga kunzima kakhulu. Omama bathwele nzima. EZimbabwe kunzima, omama bathwele nzima, abanelisi lokuthi baphilise njani abantu babo. Ubamba lapha, abambe lapha, abantu bafa nge-stress. So siyaswela lokuthi kambe kuyini okungasincedisa ukuthi kulungisise. Ngoba umntwana angaze agule, awula ndlela ozayenza, awula mali yokuya esibhedlela, awula mali yokuthengela umuthi. Kunzima. Omama yithi esithele nzima kakhulu.
Ye, wena sikhangela wena ngokwakho, ungathi ukuya empini ungenza lokho esathi ukuzinikela ngempela i-sacrifice. Njalo wasuka umncane okunganani okokuthi kuyikuthi ngaba uhambanga ngabe kunengwa ungakwenza ngaleso sikhathi. Kumbe hayi awuzisole.
I would have achieved this judgment kakhulu. Ngasuka ngisiye empini ngile 13 years.
Mm-hmm.
Ngangisesikolo. Ukuthi ngabe ngafunda lami, maybe ngabe ngiyakwanisa ukuthi ngizincedise. Iningi lethu lasuka likuyena leyo age. But kathesi, umfundiso esayitholayo khona ngale, yesenza ukuthi sizimisele, sikwazi ukuthi why sesikhona, sesikulesi simo. Ngoba thina, I for one, ngasuka ngingakwazi ukuthi ngiyangaphi. Kodwa ngandilandela abanye. But ngafika le ngagcina sengikwazi ukuthi ngilandeni. Sengikwazi ukuthi ngilandeni. I think sekuphendukeni kwethu. Bekuvele kungamelanga kuphuze kuze kuthiwa ama-veterans asekuleli lizwe ngebhajethi abayiphiwayo. Ngoba abantu esasilwa labo babevele bekwazi ukuthi kulabantu abaseganyeni okumele abalempilo ezinilezi kusezisile kumele zivuselele. But lokhwana kwenziwayo, I believe ukuthi bona abancindezele besilisana labo bebekhiphe something there was a budget for all veterans but yathathwa ngabaniyifew abantu kuthema uveterans esekhathaza sefula khonoko kwaba lapho sekubulawa khona ilizwe manje. Kathesi ilizwe is blamed on us but ilizwe libulawa ngayithi libulawa ngabanikazi ababevele beyibo bebulala. So kathesi as it is ama veterans they are suffering. Like mina I speak for ama zikha kakhulu. Ama zikha kazethanga amaningi. Only 4,000 veterans out of more than 20,000. Kathesi as it is they are suffering. Abanye sebefile ama families abo they are in pieces. So into zinjalo zinzima kakhulu. Bengifisa sibili ukhulumende akhangele ngingathi ukuthi reward abanye ngiyakuzwe nje ngama project angabaphilisa ngoba kula muntu engilazanda zokuzisebenzela.
Mhm. Hayi kwezwakala ubambe khona phecingweni sizabuyela kuwe that there is Queen Malikwa the war vet and she's saying that
when she left for the war at the age of 13, that was quite some sacrifice because she could have continued with her education, although there were many girls her age, and she's saying that, but although things didn't turn out as she would have wanted, but the takeout from that is that the way they were trained, the education they were given, it taught them resilience in life. But she's saying that the Zipra, as compared to their Zandla counterparts, were not well vetted into the only 4,000 out of 20,000 in the country. That's her estimate.
No, thank you so much, Star. Very, you know, heart rendering right there. I was listening. I could pick out, you know, the numbers that she was talking about. But we have a caller, Fungai Nyapokoto. Makadiko, Fungai Nyapokoto.
Magasimba kana magasimba. Kurusi ikoko.
Aiwa, kuri nani mi muri kupi? Tumsora nemi muri kupi?
Nemi ndiriku Highfield West.
Oho.
26.
Ah, kwakanaka kwakadaro. Wo muri kufiyo?
Yes.
Aiwa, pakanaka. Tipewo pfungwa dzenyu pazuva rino re-independence kana kuti kusitonga kuzere.
Ya, ini ndinoti independence yakauya. Uya kwayakaita. Haina kuuya neugaro asi yakauya nezvigaro zvevanhu. Unodiwa zvigaro chete, hakusi kudiwa ugaro wevanhu. Senyika, matambudziko atakatarisana nawo. Ari kuda kuti tipedze urombo, kuti urombo hausi kupera, asi independence zhinji yakauya. Tinofanira kupedza urombo hwevana veZimbabwe. Ndoo kuti zvinhu zvinge zvichimira zvakanaka.
Saka mukoma Fungai, regai ndimboti kubatai murombo. Mukoma, dai imi maipiwa mukana izvezvi kuti gadzirisai zvinhu, zvii zvamaigadzirisa uye maizvigadzirisa sei?
Ini chekutanga chandinoda kugadzirisa ndechekuti corruption is very hard in this country. Corruption yakaoma zvakaomarara. Ndino rikora inini vamugabi vachiti there is missing 15 billion. Mari iyoyo kana dai yanga iripo yakabatwa nemazvo kana kuti vanhu vakatora mari iyoyo vakaishandisa zvavanoda iwo. Zvisinei nevana veZimbabwe, dai iripo nhasi izvozvizvi tisingachemi kukwira kwezvinhu. Tisingatombochemi kana wandei. But iye zvinezvi zvinhu zvinokwira on daily basis. Iye zvinezvi vana vavhara chikoro kuti umubvunze kuti uchamudzosera here kuchikoro mwana, haumudzoreri. Zvinhu zvakaoma. Utarise kuti marovha acho awanda kudarika Sunday Spring zvinhu zviri munyika munomu. Zvimwe zvacho zvinopisa tsitsi zvekuti unototadza kuzva kuti tiri kuda kuendeti senyika. Inini ndaikurudzira zvangu Wamnangagwa na advocate Nelson Chamisa kuti please willingly ngatiite zvinhu nemwoyo unoda kuti nyika inei ibve pamatambudziko ainawo tiende pamberi titarise kuti chii chiri kudiwa navana veZimbabwe. Vana veZimbabwe vari kutambura
tinokutendai. Nguva dzedu ndodzadyikanana, tisina mukana manje kuti tirambe tichitaura nemiregai. Titore Honorable Mpare waGwanyanya vangoti ga tichipedzisa chirongwa chedu vachitaura ivo maonero avo zvamataura. Honorable Mpare wapindai tinzwe kuti munoti nemazwi amukoma Fungai avari kutaura aya.
Ini ndinoda kutenda mukoma Fungai kuti ndo chokwadi chiri kuitika muZimbabwe. Ndo zviri kuitika nekuda kwekuti kuuya kwakaita vana vezvikoro vavhara. Hapana ari kuziva kuti remangwana vachaita sei nevana ivavo. Kana chekudya muZimba hamuna. Ndinoda kuti ndingototenda mhuri yeZimbabwe nekuti kubata kubata kwavanoita tumabasa twemaoko kuti tutombowana mari muZimba. Nekuda kwekuti mari iri mumabhangi hakuna chaichakwanisa kuti iwanikwe kana kuti ikwanise kushanda. 2% iyaiya yakaitwa na minister wefinance yatokuvadza zvinhu zvese nekuda kwekuti hapana chairi kukwanisa kuti vanhu vaenderere mberi neupfumi hwenyika kunze kwokuti hurumende itopamidzira vanhu mari yotora 2% iyoyo. Mari iyoyo hapana anoziva kuti iri kushanda chii. Saka ini ndinongoti kurudzire iripo ndeyekuti hurumende gaita risite upenyu hwevanhu. Hurumende gaigadzirise ikonomi yenyika nekuda kwekuti hapana nyika inobudirira kana upfumi hwenyika usipo usina kugadziriswa. Mablueprint aiitwa neZimbabwe government akawanda kupfuura kugadzirisa kwavaita nyika neupfumi nemamiriro.
Wedi achidanana Honorable Mpare waGwanyanya, we thank you very much for having been our guest here on the Women's Roundtable, sir.
Yes, sibonge njalo unkosikazi Queen Malikwa laye
obe lapha kuhlelo livalelisayo ngisithandekile ngikhona pha eWashington.
I'm marvelous Nhlanganya, who is saying let's meet again next week here on the Women's Roundtable.